Zimseki yazivisa kuti pava na zviuru mazana matatu nemakumaviri nezvishanu nemazana mashanu nemakumano mwene vatatu 325,573 vakanyora bvunzo zvikamakumana nechimwe nezvikagumi nezvitatu kubva muzana kana kuti 41.13% ndivo chete vakapasa. Zimseki inoti vana ava vakawanda nezvikamu zvina nechidimbu kana zvichienzaniswa nevana vakapasa gore rapfuura. Yatiwo huwandu hwevana vakanyora bvunzo gore rino hwakadzikira nekuda kwedenda reCOVID-19 pamwe nekutiwo vamwe vakatadza kudzokera kuchikoro nekuda kwekubata pamuviri. Mutauriri weZimsec Muzvare Nicky Dlamini vanoti vana vakanyora bvunzo dzegrade 7 vanokwanisa kutanga kuona zvakabuda mubvunzo idzi nhasi manheru padande mutande reZimsec uye vanokwanisa kunotora zvakabuda mubvunzo kuzvikoro zvavo nemusi wemuvhuro svondo rinouya.
Vana vakanyora bvunzo idzi vari kukurudzirwa kunotora zvakabuda mubvunzo kuzvikoro zvavo zvavakanyorera kubva musi wemuvhuro 7 kukadzi 2022. Vanokwanisa zvakare kuona zvakabuda mubvunzo idzi paZimsec website vachishandisa mbozhanhare kana kompyuta kubva nhasi mazuva rodoka.
Zvichakadai, bazi redzidzo yepasi razivisa kuti kunyange hazvo zvikoro zvichivhurwa nemusi wemuvhuro svondo rinouya, mafomu 1 achavhura nemusi wa 14 mwedzi uno. Mumashoko avo averengwa nemutauri webazi iri vataungana ndoro, gurukota redzidzo yepasi amai Evelyn Jovu vati vana vanoda kuenda kuzvikoro zveboarding vanofanira kunge vakanyoresa padande mutande rebazi ravo reimap.
Mafomu 1 ari kufanirwa kutanga chikoro musi wa 14 February 2022. Pakugadzirira izvi vanofanirwa kunge vachinge vakaregister paimap inova platform ye ministry yekuenrolla paform 1. Imap yacho ndevaya vanenge vari kuda kutsvaga nzvimbo dzeboarding. Ichavhurwa platform iyoyi musi wa 7 February 2022 kusvika musi wa 11 February 2022.
Vatiwo vaye vasingaendi kuboarding vachasarudzwawo panguva imwe cheteyo. Hurumende yazivisawo kuti haisati yatara nguva yevana vachange vachienda kuform 5 sezvo zvakabuda mubvunzo dzeform 4 zvisati zvaziviswa.
Vaya vachange vachienda kuform 5 vatinoti lower 6 vachazoudzwa nemunyori mukuru webazi reprimary and secondary education anova permanent secretary pachabuda maresults ebvunzo ravanenge vakanyora muna 2021.
Zvikoro izvo zvakavharwa muna zvitagore rapera zviri kuvhurwa svondo rinouya mushure mokuvharwa kwenguva yakareba nekuda kwematano ainge atorwa nehurumende kudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19. Zvichakadai, vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano rwemubatanidzwa weschools development association vabhani manokore vanoti vanofara negadziriro iri kuitwa nevabereki nezvikoro apo vari kugadzirira kuvhura svondo rinouya.
Tofara kuti vabereki vazhinji vari kugadzirira vari kumhanya mhara kuti zvinhu zvive zvakamira mugwaro rakanaka vana vachidzokera kuchikoro svondo rinouya. Uyezve takatenderera muzvikoro zvedu zvizhinji tiri kuona kuti vamwe mapreparations ari at an advanced stage in terms of reopening.
Zvichakadai, pari kutyirwa kuti vana vanodarika zviuru makumi maviri nezviviri muHarare vanogona kutadza kuenda kuchikoro svondo rinouya sezvo hurumende iri kuronga kuvhara zvikoro zvakazvimirira zvinonzi zviri kushanda zvisiri pamutemo. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare vatafadzwa muguti vakazivisa nguva pfupi yapfuura kuti pane zvikoro mazana mana nezvisere zvinonzi zviri kushanda zvisiri pamutemo muHarare uye zvimwe zvacho mazana matatu nemakumi maviri zvakatovharwa. Asi vandoro vaudza Studio 7 kuti havatarisiri kuti vana vatadze kuenda kuchikoro sezvo zvikoro zvizhinji zvacho zviri kugadzirisa mapepa azvo kuti zvishande zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.